kuti iyi iri kutaura chokwadi maererano nemamiriro akaita nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu munyika yedu yeZimbabwe. I think comment yandatanga kungobata yekuti pane mutemo weZimbabwe Independent Complaint Commission Act uyo wava mutemo pari zvino, wavanga vatausati wava mutemo. Nyangwe zvawa wava mutemo, tiri kuona kuti pakapaswa mutemo iwowo hauna kana kutombonzi kuchatanga kushanda rini. So nanhasi mutemo uriko wakangosendekwa usiri kuita basa rawakaitirwa kuti uvepo.
Unenge uchifanira kushanda sei mutemo uyu vamandindi?
Iwowu unokoita kuti vanhu ava vanenge vaine macomplaints mushure mekusabatwa zvakanaka namasecurity forces edu, vasanganisa mapurisa, masoja, vasori, vane kodzero yekuti vaende kuboka rakazvimirira rega iro rinonzi Zimbabwe Independent Complaints Commission kuti vanoroja macomplaints avo.
Munoona sei zvavari kutaura nezvemohlande commission?
Hapana chatichaitwa nemarecommendations akapiwa neyainzi mohlande commission, inova commission yakaongorora mhirizhonga yakaitika musi wa1 August pakafurwa vanhu namasoja namapurisa, vamwe district 7 vakafa. Mohlande commission yakaita marecommendations anosanganisa nyaya yepayment of compensation, asi nanhasi avo vakafurwa vakakuvara, avo vakasiyiwa vanherera, vabereki vaurayiwa, vamwe vavona nhasi vanokwangwaya, hurumende ichipa manyepo ekuti iyo yakatokombanseta vanhu ivavava. Tikuona zvakare kushungurudzwa kwevemacivil society organizations, maNGO pamwe chete nemaopposition political parties.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
I think takambotaura kakawanda nanhasi vasikala vari mucustody for more than 200 days, vakamirira kuti vatongwe. So inyaya dzakadaro izvozvodzo dzoramba dzichinetsa. Tiri kuziva kuti kune gwaro riri pamberi peparliament reprivate voluntary organizations amendment bill, iro richakonzera kuti mamwe masangano anoshanda akazvimirira ega amaNGOs ava anovharwa. So zvese izvozvi zvinhu zvatiri kuona zvakaitika mugore ra2022 and tinotanga 2023 tine tumutemo twekudzvanyirira itwotwo.